Nhasi takanga neplenary session yanga ichiuya mascientist pamwe chete vakatarisa nezvebiomedical research kuti zvii zvavange vaongorora pari zvino. Zvatiri kuona zviri kungopromisa ndezvekuti mascientist vari kutiratidza kuti mishonga vari kuwana vari kubudirira pane zvavari kuita. Saka tinenge tichingotarisirawo kuti patiri kuti ending AIDS, kuti AIDS inopera kugore ra2030 nezvara vari kuita masainzisi zvichabudirira izvozvo. Tazoonawo zvakare taita imwe session yanga ichitungamirirwa naamai Tereza Zuma, vanova mudzimai womutungamiriri wenyika wekusouth Africa, apo vanga vari kutaura nevamwe vanga vari imomo kuti ivo sevatungamiriri vechidzimai munyika dzavanenge vachibva semafirst ladies, pamwe nekushanda nemamwe madzimai anenge ari mutungamiriri vakafanana nemadhise, vakafanana nemasabhuku echidzimai, zvii zvavangaite kuchengetedza uvepo hwemwanasikana kunyanya takatarisa kurodzwa kwevana vadiki munguva yavo yekuti varorwe isati yasvika. Vange vachigoverana vachisanganisira madhishe echidzimai vanobva kunana Ghana, Nigeria, Comoros, vange vakangosiyana siyana. Asi vese zvataona kubva ipapo ndezvekuti vange vari kutaurirana kuti Africa inofanwa kushanda pamwe chete kubvisa dambudziko rekuti vana vechidiki vari kurodzwa kana kuroorwa nguva yavo isati yakwana.
Pane zvirongwa here zviri kuitwa nesangano reWorld Health Organization? Zvii zviri kubuda paongororo dzavo dzavakaita pari zvino?
Bato reWorld Health Organization zvakare raita press conference yavanga vari kulaunja maguidelines avo. Zvikuru zvabuda ipapo ndezvekuti vari kungoti munhu wese ngaarapwe. Saka tarisa isusu pakuti munhu kana angonzari HIV positive ngaaise pamushonga, tichamirire kuti CD4 count yake inge ichiberera. Tozoonawo zvakare community village nurse kopa yavhurwawo zvakare zviri pamutemo. Saka iye zvino yavhurwa kuti vanhu vachikwanisa kunge vachienda vachinoita zvese zvavanenge vachiita imomo kubhoyerana mashoko pamwe nekufara zvakare.
Takatarisa zuva reWorld AIDS Day mangwana, pane zvirongwa zvamuri kuronga here?
Tine paconference venue pane zvakawanda zviri kuitika. Totarisa kunze uko zvakare kune zvakawanda zvinenge zviri kutoitika. Mune machi zvakare yanga iri kutungamirirwa yekuti vanhu vanga vari kuti aiwa tiri kuda kunge tichiwana mishonga tese. Saka zvese izvozvo zvanga zvakarongwa kuti zvinge zviri kuitika. Zvino sezvo zviri kufamba zvakanaka zvikuru, uye mangwana sezuva reWorld AIDS Day tiri kuisa zvakare chirongwa chokuti tichatarisa kuti pamwe chete ipapo tichakomemoreta zvakare World AIDS Day tiri pamwe chete seitasa.